Alice Kuvea ukinconfirm kuti akasungwa takaenda naye pa St Mary's Police Station apo patakanga tadainzwa kunzi 2 and 9 achinzi anga achitsvagwa nepolisi maererano nevhidhiyo yakanga ichitenderera pasocial media. Tasvika pa police station pa St Mary's Police Station takanzi tiende ku CID Law and Order kuHarare. Kunova iko kwatakaenda tikaita maawa anokwana maviri mapurisa vachitarisa vhidhiyo kuti vaone kuti vangawane mhosva here vachitsvagiridza. Panguva yatakagara ukoko mapurisa ekuCID Law and Order hapana chakakwanisa kuwana. Vakatiti tidzokere kuSt Mary's Police Station. Takazodzokera kuSt Mary's Police Station tikaudzwa isusu kuti mhosva yakanga yavapo paSt Mary's Police Station.
Vanga vakupomerwa mhosva yei chaizvo?
Mhosva yavari kupomerwa nayo ndeyekuti vakakurudzira mirishonga pachirungu inonzi incitement to commit public violence. Ndo mhosva yavari kupomerwa nayo iyoyo. Saka zvakazonzi vatidzokere kuZRP CID Law and Order nhasi.
Munenge muchitarisira kunoita sei kumatikiti vaECIDI?
Kuti tinoti varekodwe mahonde and caution statement avo zvichireva izvo mhindo yavo maenge nemhosva yavari kutarisana nayo. Saka tikutarisira kuti nhasi ndipo pavachanorekodwa mahonde and caution statement avo asi hatifungi kuti tinokwanisa kubva tanzi tiende kudare nhasi.
Sei muchidaro?
Nenyaya yekuti kumahonde nekoshe nagonotitorera time asi tirikutarisira kuti mangwana zvimwe mapepa emapurisa kana achinge ava panzvimbo mangwana ndo patinotarisira kuti tinge tichienda kumataredzi mhosva kuti vange vachinopindurira mhosva dzavo.
Mati vamboendeswa kuHarare vakadzorwa kuchitungwiza, saka muri kutarisira kuti vanomiswa pamberi pedare kupi chaizvo?
Dare ratinge tichitarisira kuti tichange tichienda nderekuchitungwiza nekuti mhosva iyi iri kunzi yakaparirwa kuchitungwiza nekuti iri kuenderana maerenge nevhidhiyo iri kunzi vakabuda vachiramba kana kuti kupikisa zvainge zvataura zvekuti midziyo yevanhu inge ichipwanywa nekanzuru vanhu havane mapepa ari pamutemo.